Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, July the 25th, 2023, I am Tungamile Nkomo. Tonight, we are talking about the road to the August 23 general elections, now less than a month away. But before we dive deeper into that discussion, let us take a look at conservationists in Kenya that are petitioning the state to enact solutions to avoid the worst impacts from climate change, including record droughts and flooding. Activists say directives such as Kenya's lifting of a ban on logging is reversing gains made to lessen extreme weather linked to climate change. Victoria Amunga reports from Nairobi, Kenya.
Sote Lokotos has lived in this shelter in Baringo County, Kenya, for a decade now. Before this, she lived with her family on a farm. One night in 2013, water from a nearby lake engulfed their home. Fortunately, everyone escaped.
The water swept away everything. It flooded our house. I was separated from my other children. I live with my husband here and only one child.
Families like Lokotos's are bearing the brunt of climate change. It has affected millions around the world and is being felt every day in Kenya, where disasters like flooding and droughts have become more common over the past 20 years. Activists are demanding the Kenyan government commit to real solutions to prevent and minimize such catastrophes.
We are trying to provide solutions and push for policy to act on, for instance, loss and damage.
Kenya's President William Ruto lifted a six-year ban on logging in July to create more jobs in timber harvesting. To conservationists, the decision undermines efforts to mitigate climate change as trees store carbon dioxide that contributes to global warming. But timber traders like Michael Oginga praise the move.
Let them lift the ban so we can at least go back to our normal business. Business is low. I can get one customer a week. I could get about 10 customers a week before the ban. This is what we depend on for food.
Global temperatures have already risen an average of 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels, according to the United Nations. Droughts have become more chronic in the Horn of Africa, displacing millions of people, sinking them into poverty and hunger. Aid group Minority Rights Group International is trying to help villagers in Kenya cope with the changes.
They need to adapt, so they need to change the ways they use soil. They need to make conscious choices around farming practices, how they cultivate, how to plant trees.
Environmentalists say by adopting new policies at both the governmental and the individual level, Kenya can guard against many of the worst impacts of climate change. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi.
Delay equals denial. Act in time.
Back to our main topic. While President Emmerson Mnangagwa continues his calls for peace, his main rivals, the Citizens Coalition for Change, or CCC, are accusing him and his ZANU-PF party of hypocrisy, saying opposition activists are being terrorized by ZANU-PF members across the country. And just today, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum says the aspiring CCC MP for Mavuku Tafara, Munyaradzi Kufakutizwi, and another party member, Hassan Chipanga, were beaten up by ZANU-PF supporters while on a door-to-door campaign in the constituency. Despite being victims, the human rights lawyers say the two were called in by the police and charged with assaulting ZANU-PF supporters. Chipanga was ordered to pay a $30 fine, while Kufakutizwi was told to appear in court on Monday. And in rural Bikita, opposition political parties, including the CCC and the NCA, are accusing ZANU-PF members of intimidating villagers, telling them they have all their personal details from the voters' roll recently released to contesting parties, and that they would be putting their lives in harm's way if they don't vote for ZANU-PF. These are but few anecdotes. Many similar incidents of intimidation and violence are also being reported in various parts of Zimbabwe. Lichona njani Zimbabwe omuhle namhla kuhlelo lwe Live Talk The Connection. Sixoxa ngokhetho lona osolusalelwe ngamalanga angamashumi amabili lasishiyagalolunye 29 kuphela ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokukhuthaza ukuthula elizweni, abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bayatshaywa njalo bayethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF esithi kumele bavotele ibandla labo. Namhla amagqwetha athi oncintisa emele i-CCC kukhetho lolu lokudinga umeli weTafara Mavuku etalele ephalamende, lomunye olilunga le-CCC batshaywe ngabantu be-ZANU-PF ngesikhathi behamba beqoqoda ezindlini bedinga usekelo phambilini kwalolu khetho. Kodwa isimanga ngokutsho kwamagqwetha kusuke kwabotshwa ababili laba besetheswa icala lokutshaya amalunga ezanu-PF. Nasemuchirongwa che Live Talk The Connection tiri kutarisa gadziriro yesarudzo. Tiri kuona kuti vebato rinopikisa re-CCC vari kuramba vachipomera ZANU-PF mhosva yekuchisidzira nhengo dzavo kana kuti kurova nhengo dzavo dzinenge dzichitsvaga rutsigiro. Nhasi tanzwa magweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum achireva kuti pane anokwikwidza we-CCC kumavhuku Tafara achida kumirira nzvimbo iyi mudare reparamende, hanzi mune yeye asungwa pamwe neimwe nhengo ye-CCC. Vasungwa vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF. Asi magweta aya anoti chokwadi ndechekuti vaviri ava ndivo vanga varohwa nevanhu veZANU-PF apo vachitsvaga rutsigiro vanga vachiita inonzi door-to-door campaign. Still, the police are downplaying such incidents of election-related violence and intimidation, saying they have been minimal. They are also denying charges of selective application of the law by blocking opposition CCC campaign rallies, saying that, in fact, they have denied more ZANU-PF rallies than those of the CCC. Home Affairs Secretary Gerald Gwinji told diplomats in Harare yesterday that since January 1 through July 10, that's this month, police had blocked 86 ZANU-PF gatherings compared to just 65 for the CCC. Ngati nzwei vaGwinji vachitaura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere mushure memusangano waNezuro.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo wongwingwa emailation inozongwa nawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. Basi tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipini ipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa. So far kusvika nguva dzino hatisati taona nyaya dzakawanda zvokuti dzingatanga kutityisa. Nyaya dziripo shoma shoma ende tiri kudzibata nemabatsiro adzinofanira kuitwa.
Mungati pane matunhu erare in particular kuri kunyanyisa nyaya idzodzi dzemhirizhonga?
Kwete, hatisati taona patani yatingati kune matunhu akati ane nyaya dzakawanda idzodzo. Anongova yatinongoti marandom cases inongoitika apo neapo.
Ko iyo nyaya yekutsvaga rudzikiro kwemapato? Tikuona mapato anopikisa kunyanya TCC vachichema chema kuti vari kunyanyovharirwa, misangano yavo ndovari kunyanyorambidzirwa. Imi sebazi muri kuzviona seizvo?
Well, isusu basa redu hatipo kupa mazari azvipati mapato akasiyana siyana nguva dzavo dzekubhuka kana kuti ungwaro hwavo mukuchengetedza nzvimbo dzavanoda kuitira misangano yavo. Isu tiripo pakutarisa kuti pamakumbira kuti muite musangano pane vamwe here vanoda kuita musangano musi iwoyo nguva iyoyo, pane vamwe here vanoda kuita musangano padyo naipapo, zvingangova zvinokonzera kuti vanhu vatange kutaudzana zvisina kunaka. Ndo makriteria atinoshandisa, mamezhemenz atinoshandisa kuti titi hongu kaipita izvi muite musangano kana kuti kwete dematsvaga pamwe pokuitira musangano.
That was Home Affairs Permanent Secretary General Gwinji. But the CCC is disputing claims by Gwinji, saying in fact 101 of their campaign rallies have either been unjustly denied or disrupted by the police and ZANU-PF supporters. Police spokesperson Paul Nyati was not reachable for comment. The CCC is also denying claims by Deputy Information Minister Kainis Paranza that they are not getting coverage from the state broadcaster ZBC and related outlets because they are the ones refusing to appear. Let's take a short break. Stay tuned.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the countdown to the August 23 general elections, now less than a month away. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guest, Nonhlanhla Mlotshwa, uMamlotshwa, opposition CCC Senate candidate for Matabeleland South Province, and ZANU-PF activist Archiford Guvuriro. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Live Talk. Let's dive in. Let me start off with you, Mamlotshwa. The police, the Home Affairs Department says that there's not so much violence or intimidation to talk about in this election. But I know you've been saying that your members are being beaten up left, right, and center. by ZANU-PF supporters, and your rallies are also either being disrupted by the ruling party or being denied by the police. Which is which there? The police are denying your allegations.
Kuyahlukumeza ukuthi izotherapy esiyithembile ukuthi na iyathi protect and serve njengekhodi yabo ashala beyi-advertiser konke amakhempi ayezotherapy ukuthi thina njengabantu e-triple C we feel we're not protected and abasiseve thina. Nxa kuyukuthi bekudenaya kutho ukuthi ZANU-PF can get away with doing it. Ukuthi sihlale njalo sitshaywa sihlukuluzwa befanele sikwenza emhlangano yethu befanele sikwenza amarali yethu ngoba bayakudinaya batsho ukuthi yinto ekhona eyenzakalayo into ekhona eyenzakalayo izotherapy angithi melize ngathi ukuthi yinto esitshaywayo thinambelanga size ngabo ukuthi asitshaye thina yithi esitshaywayo so yithi esikwaziyo nxa sikuripota abakuvumi ukuthi siyatshaywa. Akusinto entsha yokuthi uma siripota izotherapy ingasinakekeli lathi ngesikhathi se-by-election uward 2 ematobo sachaya kabuhlungu safoni lamapholisa endabuyanga aze abeyangelanga elilandelayo. So asonto emangalisayo kulula emuntwini ezanu ngoba yena they can actually get away with anything. Thina-ke kithi kubuhlungu ukuthi akula muntu osiprotekthayo kodwa siyathemba ukuthi khathesi ngesikhathi se-election bona abantu bezimbabwe bayazibonela izenzo zezanu-PF zimgceke kwenzakala ilizwe lonke asonto abantu abangayiboniyo kwenzakala ilizwe lonke.
We have lost Mamlocha there, but we will try and reconnect with him. Meanwhile, let me go to Vaguburiro, the ZANU-PF. Mr. Guburiro, according to the police, they are saying that they've blocked 86 campaign rallies of your party, ZANU-PF, and 65 for the Triple C, meaning, in other words, the police have denied ZANU-PF more campaign rallies than the Triple C, which the Triple C says is really false. It's incredible. What say you?
Yeah, nothing. I'm going to come here. I'm going to come here. I'm going to get into the situation. I just want to know my police are so quiet. So, what is your guarantee that marali ZANU-PF wakati wandei kutawara kusigara matawara ku 86 icho kwani asukuti iso seda atisima cry babies like zino ama vidit zino ngo chema ende chani katawara nicho kuti polisi shuwa kuti inge hirambiza marali kutaipe inye kuti leadership zima political parties kunga wako hili ku ZANU-PF kana kuti iko ku opposition ku Triple C kana other political parties wani inge wataza kukumblaya nemopa inova meaning of peace and order act yataka votera tose ende ma MPs edu anga ariko ku parliament achipaisa mitemo iyoyo saka chatongokumbira ndechongoti malite edu ngavo anotaura chokwadi especially ku opposition ngavange vachinoudza vanhu kuti vatadza kuita zvinhu zvinodiwa mumopa act yachona kuti vange vachiita marali saka isu tinototiwo seZANU-PF shuwa tine marali dzatakarambidzwa kuita nenyaya yekuti pamwe tanga tisina kuisa notification yekuti zvinodiwa within 72 hours kana kuti within 3 days takanonoka then mangwarali anobhaniwa ndeyekuti pamwe uda vanhu munenge mati munoita executive meeting yayo yozopedzisira yavarali saka polisi inopedzisira yabhana marali dzakaita seiwawo mukomana.
Asi kana chiri chokwadi vaguburiro sei tisati tambonzwa zvichitaurwawo kana kuti mapepa ehurumende kana kuti munhepfenyuro dzehurumende kana venyu vamunangagwa mbune chaivo neumwe utungamiri webato renyu sei tisati tambonzwa muchichema nekuti muri kurambidzawo kuita musangano.
Tazvinoita mukoma wangu ndezvekuti kana muri vanhu vanotevedzera mutemo, vanoziva mutemo, vanoziva kuti mutemo wenyika unoshanda sei, hatina chatingachema isusu tiri vapari vemhosva kana kuti tiri vanhu vasina kutevedzera bumbiro romutemo kana kuti mutemo watakaita wemoka. Kana isusu tagura mutemo iporo, mapurisa akaita basa ravo, there is no need for us kuti tiende kumapepa kana kuedza press conference tichitaura kuti mapurisa haasi kuita basa zvikufadza, because isusu tinoita marari. Mapurisa anenge aita basa ravo zviri pamutemo zvemandorokwati, saisusu there is no need for us to change. Asi kuti dzimwe hama dzedu dzakaita sedzetriple C vanhu vajaira kujongo zvavo vanotwara kudzigwa pasocial media vachiita sei, vachida kuti avosete vanenge vaita kungosvibisa hurumende kana kuti kusvibisa mapurisa acho. But isusu semusangano no weZANU-PF tiri vanhu vari very patriotic, tinotevedzera mutemo wenyika. Zvinenge zvataurwa nemutemo wenyika ndozvatikombiraya totevedzera izvozvo.
Nhasi tiri kunzwa magweta vaguburiro ari kutaura iyo kuti pane vanokwikwidza kumabvukutafara vetriple C vanoda kuita MP weikoko. Hanzi vasungwa neimwe nhengo yebato ravo, hanzi ndiva kufa kutizvi endova vari kukwikwidza vakamirira triple C ikoko. Hanzi vanga vachiita madoor to door campaign, asi vazorohwa nevanhu veZANU-PF ipapo, and on top of that vabva vasungiswa futi nevanhu veZANU ivavo, on top of kuvarova. Saka vetriple C hazi ndova kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Muri kuti chiina izvozvo? Because it is such kind of incidents, but triple C ariri kuchema nawo kuti haiwa zvinhu hazvizi kufambiswa zvakanaka both neZANU-PF nemapurisa.
Yeah, ipapo ndichipindurawo ndisingazivi kuti nyaya iyi yaitika sei, yafamba sei, asi ndichida kutaura maonero angu ndakazvimirira nematauriro amaita kuti inonzi door to door. Problem ine vanhu kumapolitical parties yamunoti door to door iyaya, hazvire kuti mukati mauita door to door mupinda pamba pamusingadiwa. Ukauya pamba pangu ukati mugedhe mangu, ndokuna kufunga kuti uri mbavha kana ndokuna kuti ibudai bvai panaka. But zvinozoitika ndezvekuti iri door to door kudaro, ukasvika pamba iye hapana pake, hapana chikwangwani chakanyogwa dzimunhu weZANU-PF kwati munhu wetriple C kwati munhu weNDC. Ukasvika pamba pemunhu akakuti ibvai pano, mukaita zvenharo, mukangoti munhu akutai zvenharo manzi bvai pano apa, mototi munhu ndeweZANU-PF. Saka ini handizivi kuti vanhu vavadzimba kana kuti vavarova vanonzi ndeveZANU-PF vachishandisa criteria ipi, because vanga vachiita door to door vachipinda mudzimba dzevanhu. Vamwe tinogona kunyeperwa munhu anga achiita door to door iye awanikwa pamwani mukadzi wemunhu kana achinyika mukadzi wemunhu orohwa, oti ndaita door to door ndarohwa zvemusangano vaZANU-PF wandirohwa. Then izvo muri kutaura kuti magweta ari kuvamiririra ari kutaura kuti havana mhosva yavapara, vanhu veZANU-PF ndovapara mhosva. Izvo zvinhu zvinowanikwa ende totori nemagweta anotori maactivist. Ukatarisa magweta achona mamwe anenge aitori human rights. Then magweta anotaura achimirira munhu apara mhosva wavari kumirira. Ini ndikaapa izvezvizvi gweta rangu ari kudeta press conference richitaura kuti ashuwa acho kuti akaba, rinotaura kuti haana kubati iro richiziva kuti ndakaba. Saka avo vari kuti ZANU-PF yavarova kana kuti vaitiwa sei neZANU-PF, handifungi kuti kungava nechokwadi chakadaro kuti vanhu veZANU-PF. Kana vachinge varohwa nonga vatorohwa nemacitizens ndevamwe vavo, sezvo vane maprimary relations avo vakaita asina kufamba zvakanaka.
Aiwa tinotenda vaguburiro, rambai muri parunhare as we continue trying to reconnect lo mama uMamlotsa weTriple C uvesakhuluma lapho nonhlanhla ukuthi hayi okhulunywa ngamapolisa ukuthi asevimbe imihlangano yeZANU emnengo kwedlula yeTriple C akuqondanga, kusilo qiniso. Tine mutereri parunhare sate umlaleli, wakati ako mutereri unjani?
Ndinofara mukoma, makadiwo?
Aiwa tinofara. Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa kuMpumalanga province.
Aha, muri kunzwa iri mugango nhasi gadziriro yesarudzo, mungati chine zviri kuitika?
I know tinoda kungokurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachibuda nehwando hwavo vaende kunovhota mamiro azvakaita munyika hazvina kunyatsomira zvakanaka naka tese tiri kuno kunze kwenyika tinoshuvira kunge tiri kunyika dzedu saka tangokurudzirawo mazimbabweans ese werezwa kwaari kuti tingosacrifice our just today tiende tinovhota
ko imimi hamuna kunyoresa ii
no ndiri ndichange ndirichienda ndofunga ndichasimuka musi wa15
aha muchivinga kunovhota
yes zvizave sihamba siyovhota ngiza vhotera ekariba
allright ohlale ekariba
yebo
okay hayi kuyabongeka bakhona yini abanye abangane bakho elizahamba lonke kumbuhamba wethu
ya sile group la la idrobhu la kula sihlala khona so sizama ukuarrange imoto eyodwa esizohamba ngayo
allright 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 hayi kuyabongeka ikamutembani
obey
obey hayi kuyabongeka obey abanye mhlawumbi abakudiaspora kubo Botswana kubo South Africa abangaba bedonda labo ukuyabhalisa ukuyavota kodwa ababhalisayo ungathanda ukuthini kubo
kulabo ngifisa ukuthi ngibatshele ukuthi hayi the best thing to do is to encourage those abaregistri abasekhaya maybe sometimes kuba isimo soboqa ukuthi bangakhona ukuthi bayevota so they can encourage those ones back home ukuthi bavote nabo
hayi siyabonga obey sikufisela inhlanhla lihambe kuhle liphephe endleleni maseli siyavota
allright buda ngibonga mina mhlonishi
okay siyabonga kakhulu obey lapho usithinta ikwele South Africa silomunye njalo umlaleli ecingweni tinemomoya mtererizwa kare tatenda wakati ako tatenda hai watinofara tukubata nyaya yesarudzo muri kuzvionawo sei zviri kuitika kumba
yezimbabwe tibhoenditiu zvinhu zvaka intimidationiriko especially kumacountryside so ndakotora around 5 nesinaekaunsarad Saturday kumazuru so the rally seminary it's seminary barabani so people they were forced to draw bare my shops au to see my business au so that they could then attend to that but into my own reason capacity you can even for people to grow their businesses the rally I don't know how long it from Zaraban to Mazur, to Zaraban. But what I know is there was no way people, the population in Mazur, the whole population would go to Zaraban. Fish, those who want to go, they will be going on their own way. People decided to do their business. And they're around my 4 or 5, my oranges, they need to be passed up because they're not using vendors who are selling oranges. Often, those people, they're trying to survive.
Thank you very much, sir. Atatenda, ndizoke kwa Muri. Mkoma Guburiro, as we wrap up, tasarirwa ne 1 minute or so on the clock. Wongo tukona kuti muri kuramba kuti ZANU-PF iri kuita mhirizhonga zvisinei nekuti mutungamiri wenyu uye mutungamiri wenyika vari kugara vachiita mhirizhonga hatizi kuida uyezve zvisinei nekuti TCCC iri kudhaiwa muri kurova vanhu vayo kana varipo vezanupf somewhere because Zimbabwe yakakura kana varipo vari kuita mhirizhonga ndeapi mashoko amungada kusvitsa kwavari in 30 seconds
ya ndinotenda inoita ndingada kungotaura chandoda kutaura ndingataurira kumhuri yese yezimbabwe kuti no tiri kuda kuti tiite maelections yedu murunyararo tiri vana vezimbabwe tese hapana mumwe munhu anonzi ndewekusouth africa kana kuti ndewekunamibia kana kubotswana
Thank you there, Bagoburiro. And that brings us to the end of our show. Thank you so very much to our guest, Mr. Ashford Guburiro, a ZANU-PF activist, and also thanks to Unonstansa Mlojwa, a candidate at CCC, who Senate Matabele South. Let's leave it here. Zimbabwe, let's meet another. Let's meet again tomorrow. I am your host, Ntungamili Nkomo. Good night.